tsangolwa ka ku baita moto ka komana sibedzera kuti kune moto panze emisiri moki paiswa mataira panze pegeti ndobva pakandwa petrol saka pari kubvira nevhidhiyo yatatokanda iyo ikurakidza moto uchidi ichitungira panze ipapo so vanhu ava vanenge vanga vachitaya kuti vapise mudhuri asi uri pane sini riripo panze
imi muri mukati
inga ndiri mukati ye
maziva kuti vaita moto uyu ndevanani vakonzera moto uyu kuti ndevanani
hautokwanisi kuvaone because pane nzvimbo yakakura pakati pedhoo nepane screen pane lobby iripo ipapo
moto wacho uchiri kubvira here
vakomana vari kutraya kutodzima nemukati kuti vabude panze vazive kunogona kuita futi anorova
saka panze panani
panze hapana varipo vanhu vari mukati panze panatikufungidzira vakanogona kunge varipo vanhu vaivadi vakanda mumoto wacho
saka munofungidzira kuti moto uyu watangizwa nani
hatina tine vanhu vasiri kufara nenyaya yekuti tida kuti vanhu vabatane ma24 structures aite maprocesses ari pamutemo sezvakataurwa necourt nesupreme court kuti vanhu ngavaende kumastructures ezitway apo pakashaika vatangirai saka ndozvinhu zvatiri kuda kuti leadership yedu iite take heed of tofamba tichienda kumberi vanhu vachionana pamwe chete
mumoto uyu zvauri kubvira imwe muri mukati hausi kufamba here moto wacho hausi kuwedzera
vatu vakomana vatonge vachidzima kuti usapinde mukati
mapurisa mambomaona pano vambouya here vanodzima moto vayave
zvinhu zvisangobva kuitika inyaya yekungotiwo tekinoloji inoalawa kuti zvinhu zviburisike
saka imi muchiri mukati muno muri vangani mukati
mukati mune vakomana vesecurity varimo nevamwe vakomana vari kutereta uye nekuseri asi pangonzi moto vanhu vambenge variekta vachimhanya kuona kuti kwakamera sei